Mori zirikunzi zive paparazi iri zinoti dzakatanga kugara paparazi iri muna 2000 dzikazopiwa matsamba yekuti dzigare panzvimbo iyi uye munhu wega aizoganhurirwa nzvimbo yake kana zvinhu zvagadzikana. Asi vanhu ava vanoti vave kushamisika nekupiwa matsamba yekuti vabve pavagere vachiti hapana mumwe musha wavanoziva kunze kwepapurazi apa. VaDixon Chikomo vanoti vave nemakore 17 uye vakavimbiswa kuti vachagariswa zviri pamutemo papurazi apa.
Ndatiri kupuraza pakaita nemakore anokwana kuita 18 tiripo. Takambofamba tofunga kwemakore maviri ekutanga. Tichitanga kugara tichifambira kuLens, tichifambira kumahofisi kwana DA, tasvika mahofisi kwamurombedzi vakatidhindira nelisti ratakanga taenda naro seconfirmation yekuti vachitidzinini garai tinouya tokugadzirisira izvinhu zvenyu zvatazvituzvimi wa10 December 2003 vakatini pakastempwa bepa redu. Saka taitarisira kuti kubva ipapo kusvika kuma2005 taitarisira kuti tinofanira kunge tapegerwa. Saka takagara kubva ipapo pane chakaitika.
Vachikomo vanoti vanhu vari kumanikidzwa kusaina nekutya sezvo panenge paine mapurisa anenge akapakatira futi.
Poita vanenge vaine mapurisa anenge vachifamba navo vamwe vatori armed zvekutoti vanhu vari kusaina mapepa aya zvichiita kunge kutomanikidzwa nekuti kana wabatirwa futi munhu ari mumusha futi haaizivi futi kuti ingafamba ingoita zvokuchisidzirwa naye vanhu inototaizirwa kuti ndiye kupfuura vanhu kafuti. Saka vanhu vari kutya vari kusaina mapepazi mukusha.
Mumwe mugari wepapurazi apa vamichael Nyakunuwa vanoti vakamanikidzwa kusaina tsamba yekuti vabve papurazi.
Zvakanepfuti yange iripo paya nemapurisa aya ndakaona kuti panapa yahombe otobvebuda uchiti.
Vanyakunuwa vanoti havana kwekuenda sezvo vakaberekwa papurazi remapinga.
Ima angosvikirwa chinzi panapa tiriwe minister of trade tauya vanga nemapurisa ko mapurisa angari kuma30 naanga aripo papo ndipo ndichitsamba tikati tsamba inoti pandeya nze 90 days kuti muende kwamukabva. Ndikati manje ndakaberekerwa panapo ndoenda kuti kwandikapo kuti ndakaberekwa chii panapo. Saka ndichatsvaga kwamunoende ndikati manje nawa ndakandirenda ndakaberekwa basa kuti faine tsamba iyi inabharaza ndinofunga kuita bhuzi napana kwandienda ndakaberekerwa papo.
VaMishek Tom vanoti mwana wavo ndiye akamanikidzwa kutora tsamba yekuti vabve papurazi.
Vakasvika kuona mwana ndokubva vamubvunza zita rangu ndokubva vataura zita rangu ndokubva vangonyora ndokubva vamutsira mwana wangu chipepa chavo cheVK. Ndakasvika kuchingochitora unongoverenga ndobva tangoti pane vanhu vanenge vatoo siriasi ndoda kuti dzinga panzvimbo pedu patigere.
Mumwe mugari amai Irene Chabata vanoti vave nemakore 16 vari papurazi apa nekudaro havana kwekuenda. Mukuru webazi rezveminda kwazvimba vaGordon Kimbini vanoti hurumende ndiyo iri kubvisa vanhu munzvimbo dzehurumende vachiti hurumende yakazivisa nezvedanho iri mwedzi mishoma yapera. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland and West vaClemens Mabwazara vanoti mapurisa akakumbirwa nebazi rezveminda kuti vavachengetedze apo vanenge vachipa magwaro ekubvisa vanhu sezvo nguva dzakawanda pachiita mhirizhonga. Zviri kuitika kuMashonaland and West zviri kuitikawo mumatunhu ose ari munyika. Masondo mashoma apfuura dzimwe mhuri dzinodarika zviuru zvitatu dzakadzingwa kuChemagora, Sikabela, Bheba neSibusiso kuGokwe mudunhu reMidlands. Izvi zviri kuitikawo kuChegutu kumazowe mudunhu reMashonaland Central pamwe nekuTriangle kumasvingo uku mhuri dzinodarika chiuru dzakapiwa magwaro ekuti dzibve mumapurazi adziri kugara. Pavakadomwa segurukota rezveminda vaperensiri vakazivisa kuti vanhu vose vari mumapurazi avagere zvisiri pamutemo vachabviswa vodzokera kwavakabva. Vanhu ava vakabvuta mapurazi vachena muna 2000 apo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakati vose vainge vari mumapurazi aya vagare pasina anovabvisa. Asi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatorera vaMugabe chigaro muna Mbudzi 27 vari kukoka varimi vachena vanoda kudzoka kuzorima mumapurazi aya kuti vazivise hurumende yavo. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kusangano revarimi revachena reCommercial Farmers Union kuti varimi vangani vadzoka vachipiwa minda yekurima nehurumende yavamunangagwa. asi vanoziva zviri kuitika vanoti urongwa hwekudzosera vachena mapurazi huri kuitika panguva iyo hurumende iri kuedza kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena vakatorerwa nhinda yavo nechisimba pasi pehurumende yava Mugabe. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine apa Chigoriwa.